Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chitatu kurume 15 2017. Nyaya ye guku raundi yochiriridza zvakare kumatebeleland panguva iyo biri rekupodzwa kwemaronda nekugadzirisana riri kuzeyewa neveruzhinji. Fojga inotanga kutengeswa munyika mando epamusoro soro ichitengwa ne $4.55 per kilogram imwe chete. Zimbabwe yotungamira panyika dziri pamberi mukurodza vana vasati vasvika zera rekurorwa. Tichange tichitarisa zviri kubuda kumusangano we United Nations ku New York wemadzimai. Muchirongwa chedu che Diaspora Forum pa Live Talk nasi tiri kutarisa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvingabatsirawo sei mugadziriro yesarudzo kumusha ya 2018. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi, kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisa I WhatsApp pa number zinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7, tiba tena 7 PM pa masaisa ya noti 909 AM ne 4930 kHz pa shortwave mazuva ose. Musa kanganwa kutifarira pa Facebook page redure VOA Shona. Kuru zirai ya manesha mwari kutiziti farire pa Facebook page yedu.